chingori yatikati pachirungu status quo yekungo uya kuno zviintroducer wose munhu achangopinda pabasa nekungo tsvanga mikana yekuti tisimbaradze ukama huripo pakati penyika mbiri idzi.
Zvikuru zvinofanira kutariswa pakati penyika mbiri idzi zvingava zvipi?
Hadini zvakanyanyisa zvinofanira kunge zvichitariswa kusimbaradza kudyidzana kwedu mukutenga nekutengeserana uye munyaya dzemainvestment. Sezvamunoziva Botswana inyika imwe yatinodyidzana nayo zvakanyanyisisa. It's one of our major trading partners, itori mutop 5 in terms of my major trading partners eZimbabwe. Saka tinge tinofanira kuwandudza kudyidzana ikoko kuitira kuti tikreate upfumi kunyika mbiri idzi.
Pane zvazvinoreva here kuti Zimbabwe ndeimwe yenyika mbiri dzekutanga dzashanyirwa nemutungamiri mutsva wekubotswana uyu?
Hatingi zvinoreva chekutanga icha tinofanira kuzivawo kuti Zimbabwe neBotswana tiri maneighbors, tinoshare the same border. Saka I think even for in terms of convenience probably of course zvine zvekunzi atanga nekuenda kuna media, but I think Zimbabwe senyika yakabatana neBotswana I think zvazvakangokosha kuti akurumidze kusvikawo kuZimbabwe.
Munoona kudyidzana kwenyika mbiri idzi kuchiita nani here pamusaka pevatungamiri vatsva vaviri ava?
I think even nava president angariko nguva yapera pava kutoratidzwa kuti kudyidzana kwava kwatoimprovhika tichienzanisa nezvazvazviri under president Mugabe. Saka I think vamasiso varida kukondinya negwara iroro rekuti Zimbabwe neBotswana zvinge zvine ukama hwakanaka.